This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 28, 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mashoko atakunyanya kutaura iyezvino ndechekuti huwandu hwefodya hwakwira. Saka takunyanya kutarisana nacho chatikunyanya kuswira kuti vanhu davaikwanisa kuita ndechekuti ngavachiburitsawo fodya ine yatinoti quality kana kuti magredhi akanaka. Kana munhu achirima fodya ngaanyatsotedzera zvinodiwa.
Mukuru weTobacco Industry and Marketing Board vaAndrew Matibiri vokurudzira varimi kuti varime fodya yemhando yepamusoro.
Saka uyewo makatarisa global economic climate pari zvino zvino hazvina kuti atakumira zvakanaka kune nyika dzakawanda. Saka nyika dzazhinji dzinogona kusakwanisa kunge dziri ine position yekukweretesa Zimbabwe mari yakati wandei ine kusama.
Nyanzvi mnyadze zveupfumi vaProsper Chitambara vanoti kuti Zimbabwe yone mari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere yechirongwa cheZim Asset zvichanetsa. Tichakupaiwo mitambo yenhabvu yeWorld Cup iri kutambwa kuBrazil. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Mukuru weTobacco Industry and Marketing Board vaAndrew Matibiri vari kurudzira varimi vefodya kuti varime fodya yemhando yepamusoro kuti vakwanise kuwana mari yakawanda. Vari kukurudzirawo kuti varimi vatange kuchengetedza miti pavanenge vachirima fodya. Fodya gore rino yakaunza munyika mari inopfuura mamiriyoni mazana matanhatu emadhora. Tabata vaMatibiri kuti tinzwe zvizere nezvenyaya yekurima fodya.
Ya, chekutanga chandoda kutaura ndechekuti nyaya yemasango kana kuti yekuchengetedzwa kwemasango idambudziko revanhu vese venyika yose. Asi isu sevanhu vefodya, vanhu vanoona nezvekurumwa kwefodya, pane zvatiri kuita zvinosanganisira kuti vanhu vamise kana kupisira fodya yavo mumabhani kana kuti mabhaundi aya anoshandisa tuhuni tushomanana. Tichiedzawo futi kukurudzira vanhu vashandise marasha, tichiedzawo kutiwo kukurudzira kuti vanhu vadyare miti. Ya vachitora magamtri vachidyara miti inokurumidza kukura. Pane zvimwe matanharo kutorwawo nemamwewo mapazi eindastry akasiyana siyana. Vamwe vari kubhadharisana atoti malevhi kuitira kuti vadyare masango matsva ehuni dzinozoshandiswa kuitira kuti vanhu vanorima fodya vazokwanisa kuwana huni dzekushandisa kupisa fodya yavo makore anotera.
Ngatitariseiwo tichienda mberi, Mati, muri kufara zvikuru kuti varimi vatsva vauyawo vachirima fodya. Vakawanda vacho vatiri kutaurawo navo vari kuti vakwanisa kuwana chouviri, vari kuona mari yakati wandei. Tingati ndeapi mashoko amungadewo kupa kune mumwe murimi ari kuti ini ndoda kutangawo kurima fodya mwaka unotevera? Zvii zvaangatarisirwa kuti anga achiitawo?
Mashoko ataa kunyanya kutaura iyezvino ndechekuti huwandu hwefodya hwakwira. Saka takunyanya kutarisana nacho chatikunyanya kuswira kuti vanhu davaikwanisa kuita ndechekuti ngavachiburitsawo fodya ine yatinoti quality kana kuti magredhi akanaka. Kana munhu achirima fodya ngaanyatsotedzera zvinodiwa.
Mukuru weTobacco Industry and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vari parunare muHarare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're shift here.
My Instagram.
Yeah, man.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweetheart. Doro chandira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada Makatera Studio 7.
Waya muza waya waya.
Nyanzvi mnyadze zveupfumi inoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zvichanetsa kuti hurumende iwane mari yairi kutsvaga inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemanomwe yechirongwa cheZim Asset chekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo husina kumira zvakanaka pari zvino. Hurumende inoti iri kutsvaga mari munyika ichishandisawo zviwanikwa zvayo uye kubva kumabhanga ekunze akaita seWorld Bank, China's Exim Bank neAfrican Development Bank. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vachitambara.
Asinyore isipeya takatarisa history yeZimbabwe kusabhadhara zvikwereti zvairenge yatora. Munorangarira kuti Zimbabwe pari zvino tine zvikwereti zvinopfuura about 6 billion. Eka tiri kutotadza kunge tichibhadhara. Saka kunge tatanga kubhadhara chikwereti ichi ndokuti macreditors akawanda anga achitipo imwe mari yekuti tinge tichifanda Zim Asset. Pasina izvozvo zvinoreva kuti whatever chikwereti chatinogona kuwana senyika tinenge tichichiwana nemutengo unotodhurisisa nekutaurwa achiisawo premium inorakidza credit worthiness hwedu senyika. Saka nyika isingabhadhari zvikwereti inokweretiswa mari nemutengo uri pamusorosoro. Tichienzanisa nedzimwe nyika dzakaita sana Zambia kana ana Mozambique wanobhadhara zvikwereti zvavo nenguva. Saka uyewo makatarisa global economic climate pari zvino zvino hazvina kunyatsa kumira zvakanaka kune nyika dzakawanda. Saka nyika dzazhinji dzinogona kusakwanisa kunge dziri ine position yekukweretesa Zimbabwe mari yakati wandei inechitsama. Apart probably from kumaendaus kwemari shoma kwatinogona kuwana but mari zhinji nyika dzakawanda dzakaomerwa zvakanyanyisisa. Saka ndione Zimbabwe ichizokubudirira mukuwana mari iri kutaurwa iyi kuti inge ichizofanda maprojects ari pachirongwa cheZim Asset.
Asi kuri kuti mari yacho yauya inenge ichipuwa iine mutero wakaita sei vachitambara semaonerenyu?
Mari kana ichinge yatouya inenge ichitopiwa nemutero wakatoomesesa mutero uri pamusorosoro. Nekuti vanongova kuti vanenge vachida kuzvimapresidents anenge achida kuzvikavhawo kana in terms of Zimbabwe ichinge yazotadza kubhadhara.
Nyanzvi mnyadze zveupfumi ishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum icho tinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa chirongwa chekudzidzisa madzimai emumaruva dambudziko regomarara rezamu nerechibereko. Taita rombo rakanaka kunge tina amai Junior Mavu, General Manager ve Cancer Association of Zimbabwe, avo vachange vachizeya nesu nezvechirongwa chavari kuita mumaruva mukuedza kudzidzisa madzimai pamusoro pegomarara rechibereko nerezamu. Tinokuchingamidzai nemufaro pano paStudio 7 amai Mavu.
Moro Marvelous, wakadini zvako?
Mungatitsanangurire kuti mudzimai angazive sei kuti angangove ane gomarara.
Magomarara akasiyana-siyana uye zviratidzo zvacho zvinogona kusiyanawo zvakare. Chatanga tiri kutaura nezvacho chemuromo wechibereko, kana chichiri kutanga mudzimai haagoni kuona kuti ndine gomarara. So tinokurudzira kuti madzimai aende pazvipatara zviri padhuze nawo, makliniki ari padhuze nawo, ungonokurukurirwa nezvemagomarara. Kune rimwe rebreast rekuti vanokwanisa kudzidziswa kuzviexamina mazamu avo vachitsvaga kuti mune here zvirimo, malams, zvironda, zvekuti kana vaona vanogona kuzozorifewa vobatsirwa nguva ichipo.
Imi mamuri kufamba umu tiri kuona kuti muri mumaruva, madzimai emumaruva mungati vari kunyatso kwanisa kunzwa zvidzidzo zvamuri kuvapa here muchitarira nevavo vamunosangana navo mumadhorobha mamunowanzoshandira?
Asingi madoroba matinowanzo shandira vanhu vanowana information yakawanda nekuti kune materevizheni, kune maintaneti, kune maredio. Asi kana makuenda kumaruva havasi vese vane materevizheni, havasi vese vanogona kuenda kuinternet. So kune vamwewo vanenge vakutongomirira kuti kune vachauya kuzovadzidzisa whether vemaclinics vanenge vainewo varuzivo vemucommunity imomo. So kumaruva kuona kwangu ndokune needs yekudzidziswa madzimai uye even varume pamusara pemagomarara.
Tombotarisa kuti mazuva apfuura patanga tiri kuona madzimai vachitaura zviya zvekushandisa mishonga kunhengo dzavo dzemadzimai. Pane zvamukakurudzire madzimai here panyaya iyoyo yekushandisa mishonga?
Zvatinongokurudzira madzimai ndezvekuti patakasikwa Mwari vakatisika zvakatoringana. Kuzoshandisa zvimwe zvinhu zvinogona kuzotikonzeresa kuti tigozogona kurwara even though pasina hapo maexperiments akaitwa. But munenge musingade kuintroducea mishonga kunhengo dzisika dzedzidzimai nekuti Mwari vakatogadzira zvakatoringana. Hatikurudziri kuti madzimai vashandise mishonga because hauzivi kuti mushonga wauri kushandisa unozogona kukuti urware here kana kuti aiwa.
Kune vamwe madzimai vangange vachitarisanawo nematambudziko iwo ekungofungidzira kuti vane gomarara ringave riri rezamo kana rechibereko, munokurudzira kuti vaite sei?
Ndinokurudzira kuti vaende pakliniki iri padhuze navo nekuti ndikati vauye kwatiri isusu Cancer Association hatisi kwese muZimbabwe. Saka vakangoenda pakliniki kana hospital iri padhuze navo vanogona kubatsirwa.
Makatarisa pamagomarara iwaya maviri rezamu nerechibereko, nderipi gomarara riri kunyanyonetsa mumadzimai pari zvino munyika?
Pari zvino muno muZimbabwe munonyanyonetsa gomarara remuromo wechibereko, cancer of the cervix, ndiyo iri kunyanya kuuraya madzimai muZimbabwe muno.
Saka mudzimai angazvidzivirire sei kuti asawanikwe achizosangana nedambudziko iroro regomarara rechibereko?
Gomarara rechibereko rinonyanya kukonzerwa nevhairasi iyo inonzi HPV, human papilloma virus. Ndiyo yakaonekwa kuti ndiyo inonyanya kukonzera macancer of the cervix akawanda. Virus iri sexually transmitted virus kuti rinowanika pabonde. Saka zvaakukurudzirwa kuti vanhu vaite shamwari yavo imwe chete yakavimbika, kushandisa makondomu nekuenda kunongonoongororwa kunoitwa mascreening kuti vaoneke kuti havana here gomarara iroro. Zvakare gomarara remuromo wechibereko rakaonekwawo zvakare kuti rakunyanya kuonekwa mune madzimai ane urwere hweHIV and AIDS. Zvinoitika ipapo ndezvekuti immune system yavo inenge yadzikira because vane HIV virus. Saka makensa mamwe aya nezvimwe zvirwere izvi zvinonyanya kuzomubuda kune vanhu ivavo because immune system yavo haichagona kuvadziiridza. So tinokurudzirawo futi madzimai kuti vari kurarama neutachiwana vanofanira kuenda kunochekwawo zvakanyanyisa nekuti mukana wekuti vazoita cervical cancer wakakura.
Aiwa, nguva ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Junior Mavhu, General Manager veCancer Association of Zimbabwe, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tatenda.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu wedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kusatambirwa kunonzi kuri kuitwa chirongwa chekuronga mhuri navana baba, chinonzi vasectomy muchirungu. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano revanhurume. Varume, svinurai, vatemba Nzounenda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaNzounenda.
Ndinotenda hangu vaJonga Kandemiri, makadiwa ikoko.
Aiwa, kuno tiri vapenyu vaNzounenda. Nhasi tiri kuda kuti tikurukure nyaya inonzi iri kunetsa munyika. Inyaya yekuti vanhurume tinonzi hatisi kutambira chirongwa chekuronga mhuri chinonzi vasectomy, chinonanga nekusunga tsinga dzavana baba dzinofambisa mbeu kuti vange vasingazokwanisa kunge vachiitisa pamuviri. Mungataura chii pamusoro pekusatambirwa kuri kuitwa chirongwa ichi nevanhurume?
ndinotenda nenyaya yamuri kukurukura nhasi mudariro vajonga kandemire asi handifungi kuti ingave nyaya yatingataure yekuramba chaizvo kuti vanhu vangarambe nyaya yatinoti yekuronga mhuri kana kuti birth control because mukatarisa upenyu maomero ahwa kuitaka vanhu vazhinji vaakungoda kuinda vachiisa mabhureki pese pavanenge vachironga zvemhuri asi nhau huri inenge iripo ndeyekuti vanhu vakarevawo vanhurume vanenge vachiziva zvakadii vanenge vakurukurwa navo vadzidziswa kusvika papi ende vanenge vanyatsotsanangurirwa here kuti chinonzi vasectomy chii kuti vagozochinzwisisa kuti chinorevei muupenyu hwavo sevanhurume ende chakanakira chii kuvanhurume because nyaya zhinji kana dzichidhiscaswa kazhinji dzakaipira kuti vanongotaura kuti kazhinji murume aite zvinhu izvi kuti pamwe zvibhenefite kana kuti zvibatsire munhukadzi tisinganyatsotsanangura kuti kuvanhurume vachona zvinovabatsira chii I think ndo challenge hombe yatinowana pakuintroducea maprograms akadai anenge echirungurungu iwayaya mukukondrola mhuri vajonga kandemisi
vanzonhenda ndinonzwa kuti vazhinji vari kunzi vari kuramba kupinda muchirongwa ichi vari kutarisa zvachinovasiya vaita vazhinji vanoti unosiyiwa wawedhonza unenge usisazokwanisa kunge uchiitisa mhuri zvakare muupenyu hwese
chaizvo ndo dzimwe dzidziso dzavasingawani idzodzo kuti zvinorevei kunzi wawana vasectomy because ndofunga zvandingangode kuti nditsanangure ndezvekuti havasi kunyatsodzidziswa zvakanaka kuti vasectomy inorevei ende inoitwa nemutoo upi ende vasectomy semazivira andinoita inini its either kusungwa kwemachubhu kana kuti nzira dzinofamba nadzo zvinoita kuti mukadzi akwanise kubata pamuviri zvinonzi masperm nesemen kusungwa kwemachubhu iwaya kunoita kuti semen nesperm zvisasangane ende vachitaura vanotiwo pachirungu its a permanent way of birth control yekuti kana zvichinge zvaitwa kwauri mukadzi haazoendi mberi achinoita nhumba saka rudzidziso irworwo harusi kusvika kuvanhurume ende kana hwaakuitwa futi harusi kuitwa nevanhu vakadzidzira basa iroro
asi munhurume achinzwa iyo nyaya yekuti haachakwanisa kunge achizobarisa kana kuzoita mhuri upenyu hwese ndiani angazoda kupinda muchirongwa kana akuziva kuti ndave dhonza upenyu hwese
panonetsa manji ipapo because munhurume wese ka muri kuona makurire atakaita kana kuti magariro atakaita macommunities edu ndeyekuti senge side redu revarume isusu tinofungidzira kuti tiri vanhu vanokwanisa kuzvarisa kusvika mukufa handiti asi vakadzi vanonzi vanogona kudini kuguma kubara kana kuti kusvika pavanonzi apa vapera havachaikwanisi kubata futi pamwe pamuviri saka because vanhu mukurarama vamwe vanhu vanofa saka tine belief yekuti ndikazofirwa nemukadzi hakuna mukadzi anoda kuzongoya chete kuti ndiri kuchengeta murume anonzwa kuti ndigarisike zvakanaka ndinyatsonzwa kuti ndaamai vepano pamba ndinofanira kunge ndazvarira murume uyu mwana kana kuti ndakudza rudzi urwu rwandapinda marwuri saka hakuna munhu angazode kupinda munzira iyoyo ndingati imwe yenzira dzandingatika it appears very cruel kana ndakutaura pachirungu
asi vanoziva nezvechirongwa ichi vanzonhenda vanoti kwanzi aiwa zvinogona kuzogadzurudzwa zvakare yatingati reversal uchikwanisa zvakare kuitisa mhuri munotambira sei izvozvo
inyaya inonetsa kuti inzwisisike because in the first place ka unenge wamboitwa izvozvo zvakukostira mari kana kuti shoma asi kuzokorektwa kuti zviriveseke imwe mari futi inoita saka vanhu tinoshaya angade kuti nhasi inoyi ndikazonzi ndashaya mari mangwana ndizoitwa operation iyo because maverengero andakaita ndikadzidziswa nezvayo inonzi unodamburwa machubhu iwayo its either anosungwa kana kuti anosonwa kuvhara zvachose kubhloka kuti hazvitapfuure vanhu ngava neruzivo rwakakwana ngavazive kodzero dzavo vagosarudza kana kuramba vachiziva kuti zvii zvatiri kuramba nezvatiri kusarudza
aiva vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vanzonhenda nekuwana nguva yekupinda pachirongwa chedu
ndatenda hangu
manga makateerera kumutungamiri wesangano revanhurume varume svinurai vhukane madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai muri mumaoko ablessing zulu
pamitambo yeworld cup iri kutambwa nhasi uruguay iri kutamba necolombia koti mangwana netherlands ichitamba nemexico costa rica ichitamba negreece tasvika kumagumo echirongwa chedu regai timbotarisa musore nhau zvakare vakuru vanoona nezvetimb nekurimiwa kwefodya vokurudzira vanhu kuti varime fodya yemhando yepamusoro imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvichanetsa kuti zimbabwe ikwanise kuwana mari yezim asset tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyai muina Gibbs Dube
Good evening Zimbabwe is 17 hours 20 UTC 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday June 28th 2014 You are listening to Studio 7 live from